Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 6, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovimbisa kudzikamisa dhora renyika, vamwe vachiti kupedzera hoko padeve retsinde. Vanhu vafa nechirwere chekorera vadarika mazana mashanu nemumwe. FIFA yozivisa nezvemakwikwi e-2026 World Cup achatambirwa kuAmerica, Canada neMexico. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi vakuru mumapazi ehurumende yeZimbabwe neBotswana vasangana kumusangano wechina weZimbabwe Botswana Bi-National Commission muguta reMauni kuBotswana. Chirongwa ichi chibvumirano pakati penyika mbiri idzi kuti dzibatane mukutsvaga nzira dzekusimbisa kudyidzana kwadzo munyaya dzezveupfumi kunyanya. Nemusi wechishanu, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuisa ruoko rwavo pane zvinenge zvawiriranwa nemakurukota avo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika nemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Maita enyu vaZininga, munoona chinonyanyonetsa pazvibvumirano zvatinoita isu seZimbabwe nenyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira dzemudunhu medu muno kuChamhembe kuAfrica, ndechekuti hakuna zvizhinji zvinobuda madziri. Nepamusaka pekuti Zimbabwe iri kutokamina murwere zvake. Saka makaona kuti isu neBotswana tichiti tiri kuita zvibvumirano, iyo Botswana iri yakasimba nyika, iri kunyatsotongwa zvakanaka mujekerere, upfumi hwavo huchibatwa zvakanaka, maindastri avo, zvicherwa zvavo vachinyatsozviita zvakanaka-naka, voti vaita zvibvumirano nenyika inongotongwa nehumbavha, inotongwa nedemo, hazvinyatsoitigedye.
Gore rakapera kwakanyoreranwa zvibvumirano zvakawanda chaizvo kumisangano iyoyi, zvave papi?
Zvatiri kuzoita iye zvino veBotswana neZimbabwe vakaita zvibvumirano zvinokwana izvo 40. Kana chimwe zvacho chinobudirira ndekuti Botswana iri kuita zvibvumirano nenyika iri kugwara, isinawo chainogona kuunza patafura. Iye zvino vakaita zvemapasipoti zvavangu vachida kutaura zvekuti unogona kungopfuura hako uchienda kuBotswana usina pasipoti une chitupa pachete, hazvibudi. Nekuti isu tiri munhamo, tiri kutambura, tiri kudya nhoko dzezvironda, tinoswera tese taamuBotswana mangwana chaiye. Saka Botswana inenge ichitozviziva izvozvo kuti aiwaiwaiwa, hatingabvumirani zvakadaro.
Asika hurumende vaMbofana inenge ichiti zvirongwa izvi zviri kubatsira chaizvo munyika.
Zvangagara havo pasi achiita maBotswana Zimbabwe mamisangano yavo iyoyo, asi chatinozoona ndechekuti kupera kwezuva hapana chine musoro chinobatika chinooneka. Nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa nana Namibia nedzimwewo dziri kutongwa zviri nani dzinotoona pundutso kana dzakaita zvibvumirano dziri padziri dzega dziri dzega, nekuti dzese dzine zvazvinogadzirawo dzadzinogona kutengesirawo uye ava vachitengesirawo ava, kana kuita izvo zvibvumirano zvokuti vanhu vanogona kupinda munyika iyi vasina pasipoti vachipindawo, zvinonyatsonakidza. NeZimbabwe hamurwero, hapana chingabo chinobobuda kubva pazviri.
Vanoongorora zvematongerwo enyika nemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemumwe kana kuti 501 vafa nechirwere chekorera mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa nezuro kumasvingo nemashonaland west. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 22,790. Chirwere ichi chakatanga kupararira kuchegutu mudunhu remashonaland west muna kukadzi gore rapera. Hurumende yakabatana nemasangano eWorld Health Organization neWFP iri kukurudzira vanhu kuti vapiwe nhomba yekorera. WFP pairi kupa vanhu chikafu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika iri kubva yavakurudzira kuti vanwe nhomba iyi. Mukuziya nezvenyaya yekorera iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike akatanga nekuvabvunza nezvekukosha kwenhomba yekunwa yekorera iri kupiwa veruzhinji.
Chinotibatsira kuderedza dambudziko ratasangana naro rekorera irori munyika yedu yeZimbabwe.
Kupa vanhu nhomba iyi kunoreva here kuti chirwere ichi chinobva chapera varusika?
Hazvireve kuti vanhu havachapiwa mvura yakachena. Hazvireve kuti mabasa ekutakurwa kwemarara haachaitwa. Hazvireve zvekuti kana masuweji aputika haachagadzirwa.
Kose izvozvo zvakakosha kana vanhu vanwa nhomba iyi?
Nekuda kwekuti nhomba yekorera it's a temporary measure, kana kuti it's a complementary measure kumabasa water sanitation and hygiene. Saka hurumende nemakanzuru vanofanirwa kuramba vachikurudzirwa kuti vanhu ngavarambe vachiwaniswa mvura yakachena, marara ngaarambe achitakurwa nenguva, kana masuweji aputika ngaarambewo zvekare achigadzirwa nenguva, uye mabasa edzidziso maringe neutsanana ngaarambe achikurudzirwa.
Zvii zvakakosha kuti zvinge zvichizivikanwa neveruzhinji kuti vasatapurirwa chirwere ichi?
Vanhu veruzhinji, zvinenge zvakakosha kuti tizive kuti mabasa ekurwisana nechirwere chekorera handiro basa revanhu vezveutano chete kwete. Mumwe nemumwe anotori nebasa guru rekuzvidzivirira, rekudzivirira mhuri dzavo uye rekudzivirira vanhu vemucommunity kana kuti munharaunda yavanogara. Vanhu ngatirambei tichiita mabasa ekugeza maoko kunyanya-nyanya kana tabva mukushandisa zvimbuzi. Ngatigezei michero tisati taidya, ngatigezei mirivo zvekare tisati taibika, uye kana tichibika chikafu chedu ngatiitei kuti chikafu chibikwe chichinyatsoibva uye chichidyiwa chichipisa. Chero mvura yatiri kushandisa manguva yatiri inoyi yekunaya, nekuda kwekuti tine dambudziko rekuti mvura zhinji yakakontaminatwa yaane utachiwana hwekorera, ngatikotei tichibhoirisa mvura yedu. Kana tiine matablets aya maaqua tablets anouraya utachiwana, ngatikoteiwo zvekare tichiisa matablets iwawo mumvura. Neurombo zvikuru kuti tiri kuona vanhu vari kuramba vachirasikirwa neupenyu nechirwere chinodziviririka nechirwere chinorapika ichochi chinonzi korera ichi.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kune vechidiki vakawanda vave kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuba, kuita chifambi nezvimwe senzira yekutsvaga kuzviraramisa panguva ino yavari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Vechidiki ava vanoti kuvimbiswa mabasa nemikana yekuzvipundutsa kwavanoitwa nehurumende kuri kuperera muvimbiso chete, asi pasina chinobatika chavari kuona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Amai vechidiki vanogara muHarare, muzvare Rumbidzai Mpofu, vanoti ichokwadi kuti vamwe vavo vave kupara mhosva senzira yekuwana nayo raramo.
Vechidiki vemuno muZimbabwe vari kusvika pakunotengesa madrugs zvisiri pamutemo kuti vakwanise kudii kurarama. Kechipiri vamwe vechidiki vakawanda iye zvino vakuwanikwa vachiita zvechipfambi kuti vakwanise kurarama. Vamwe vakusvika pakuwanikwa vachiita zvekutoba kutobira vanhu chaiko kuti vakwanise kungorarama.
Mumwewo wechidiki vavhuso Mhlanga vanoyo mugari weMuhighfields muHarare vanoti vazhinji vechidiki vavanoziva munharaunda mavo vari kuenda kumajeri nemhosva yekuba.
Kuitawo vamwe vakanga vakumona kana vasikana vari kuita zvekuba kutsotsa kuita kupaza vachipinda mudzimba kupaza vachiba muzvitoro nezvakasiyana siyana kuti vaone raramo. Saka chanchiri chikumbiro changu kuti hurumende ikatevera madanho ekutanga yekuti inge ichipawo vanonzi community development fund anenge anobatsirawo mayouth edu. Mari yakabvira kare ichitaurwa nezvayo but haisiti yaisoneka kushanda kwayo.
Masangano anoshanda nevechidiki anosanganisira Civil Liberties and Drug Network nere Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe anoti vechidiki vari kupedzisira vawira munjodzi yezvinodhaka uye muchipambi chinokonzera kutapurirwa zvirwere zvepabonde nekubatira pamiviri pasina kurongwa zvichikonzerwa nenhamo iri munyika. Vatapiwa naShechiriga vanoye mukomana wechidiki vachirwira kodzero dzevechidiki uye vari kusangano reHeal Zimbabwe vanoti mitemo yenyika inoda kugadziriswa kuitira kuti iwanise vechidiki mikana yekuzvipundutsa.
Vechidiki vazhinji vari kurarama newaku mukwaku. Vechidiki vakawanda havana nzira dziri consistent dzekuwana nadzo chovhiri kunyangwe zvazvo vazhinji vavo vakaenda kuzvikoro zvepamusoro kunodzidza. Vamwewo ndivo vari kurarama nekungwavha ngwavha kusanganisira nzira dzisina kujeka nedzimwe dzisitori pamutemo. Hurumende dai yagadzirisa nyaya dzeupfumi kana kuti ikonomi nekuvandidza mutemo nemapolicies kuti nyika ive yakazaruka zvechokwadi sezvavaimbotaura kare kuti Zimbabwe is open for business. Zvakare vamutori nwiwo vanofanira kubvisa mitemo yavari kuramba vachiturika pamafudzi evana veZimbabwe iyo iri kuita kuti vemabhizimisi madiki varemerwe.
Asi gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kusimudzira vechidiki.
Pane hurongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende tinopedzisira tisingachawani nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti kuparidzire shoko rekuti vana ngavauye, let's build our Zimbabwe together as a team and develop our country.
Asi wechidiki ari musangano reActivista Muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti kubatirana pamwe ndiyo yega nzira ingakwanisa kupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki aya.
Totarisawo kune maNGOs anogona kuunzawo maprogramu anoita kuti vechidiki vange vachibatsirika kuita mabasa avo emaoko. Tikaonoti tinogona kudawo revive nzvimbo dzakaita semacommunity centers kuti vana vakwanise kuwana nzvimbo yavanouya vachitandarira asi vaine zvekuti vanodzidza zvinogona kuvabatsira. Tozotiwo neavo even vanoita zvekutora nhau vaitewo kana kutora nhau dzedze dzinoita kuti vana vawane inspiration kana kuti vana vawane zvidzidzo even kune wechidiki wachona chaiye chaiye muridzi wenyaya anofanira kuona kuti ticha ndingaitawo inini kuti ndizvibatsire ndisiyane nezvinhu zvisiri pamutemo.
Vakawanda vechidiki vave kungoita chamuka inyama kuitira kuti vakwanise kuisa chikafu patafura. Izvi zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinokonzeresa kuti vechidiki vakawanda varase tariro muutungamiri huripo kuti ungashandura mamiriro ezvinhu here munyika. Kuwedzerwa kwemitero kwakaitwa negurukota rinoona nezveupfumi hwenyika muzvinafundo Mutuli Ncube kutanga munandira wegore rino kwawedzerawo kuyaura kuri kuita vechidiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vavimbisa kudzika mitemo yekudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvopowo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gavhuna weRBZ vajohn Mangudya ndo vamwe vari kutarisirwa kuparura zvirongwa zvekudzikamisa upfumi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vataura mashoko aya nhasi pavange vachiparura musangano wekutanga gore rino redare remakurukota vachitiwo kugadzikana kwezvinhu kunoita kuti upfumi hwenyika hubudirire kunyange hazvo vasina kunyatsojekesa kuti ndeapi matanho avachatora kutsikamisa dhora remunyika.
The fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures Vebanga guru nebazi rezvemari vari kutora matano ekugadzirisa zvinhu kuti mitengo isakwire, mari isashaye simba uyewo kuti vanhu vakwanise kuchengetedza mari.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi nemabhizimisi uye vakambomirira Highfield West mudare paramende vaSimon Hove vati hapana zvavanonyanya kutarisira kubva kuna vamunangagwa nemakurukota avo.
Zvinhu zvavari kuita tinoona kuti hazvisi kustabilize economy, asi zviri kuonesera ruzhinji nekumwe kutaura vari kubvisa vanhu muekonomi.
Vaenderera mberi vachiti havaoni chichashanduka pamashandisirwo emari, vachiti zvese zvange zviri kuitwa nehurumende hazvisi kubudirira.
Vanotaura nyaya yekuunza imwe mhando yemari, asi dzimwe mari dzavakaunza hatina kuona kubatsira kwadzo. Ukabvunza kuti ko madii kutaka magadzira dzamakambounza kuti dzichengetedze uremu hwadzo, dzikwanise kubatsira vanodzishandisa kana dzichengetesa uremu hwadzo, vatosiya pasi tsve vanotanga zvitsva.
Vakamboshanda mubazi rezvemari uye vachishanda nesangano resimukai Resident Trust vamasimba manyanya vati veruzhinji vanoda kunzwa kuti upfumi huchadzikamiswa sei kwete madimikira.
Takatarisana nenhengo yekuti maprices ezvinhu akuramba achikwira pamusana penyaya yemajuties, nyaya yemutero, nyaya yematoll gates, fees akuramba achingokwira, value yecurrency yedu iri kuenda ichikwira. Saka vanhu vada kunyatsoziva chaizvo chaizvo kuti chamuri kuda kutigira iko zvinezvi chinombochi, chingaite kuti chirwisane nedutu riri kusimuka rakasimudzwa negovernment riri kukwidza mitengo yezvinhu through majuty, through my toll gate fees.
Vatiwo mari yemunyika iri kushaya simba zuva nezuva, izvo zvoita kuti mari yekuAmerica ishandiswe zvakanyanya, zviri kusiya veruzhinji vachitambura zvakanyanya. Zvichakadaro, muumiriri wenyika yeBritain vaPeter Vowels nhasi vasangana nemutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vakazeya nyaya dzekudyidzana kwenyika mbiri idzi pamwe nemashandiro emaparamende enyika mbiri idzi. Vachitaura mushure memusangano uyu, vaMudenda vati vanokoshesa ukama hweZimbabwe neBritain. VaVowels vati nyaya yekuvandudza ukama hwenyika mbiri idzi ndiyo yange ichikurukurwa. Musangano uyu unoitika mushure mekunge nyika dzekuEurope dzawedzera gore zvirango zvakatemerwa kambani yeZimbabwe Defence Industries kuti isatengeswe zvombo zvinogona kushandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Britain yakabuda hayo musangano reEU kunyange paine kudyidzana kwakanyanya, asi vamunangagwa vaudza makurukota avo kuti chirongwa chavo chekunatsurudza ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika chiri kubudirira, vakati semuenzaniso Zimbabwe ichange yave sachigaro weSADC gore rino.
Zimbabwe's assumption of the SADC chairmanship this year brings about great responsibility for our nation.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati hapana chekupemberera nekuti zvigaro zveSADC zvinotenderera nenyika dzose.
Ukuru hweSADC ivhiri rinotenderera kare here? Hazvizvinova diti hakuna namaturo ese, nekuti ukuru hweSADC hwangofanana nekuti zvinhu zvakangoitwa zvisinei nekuti ndiani anenge aripo. Ivhiri rinotenderera rinongodzoka zvina ipapo zvingodero. Saka
nyika dzakawanda dzekumavirira dzakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango dzichivapomera mhosva yekutonga nedemo, asi hurumende inoti zvirango zvakatemerwa nekuti yakatora minda kuvarimi vachena ichipa vatema, ichiti ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika. Asi vakatemera zvirango vanoti kutadza kutonga neuori ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona neNdebele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinoti enda nerutsigiro rwenyu.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remukinya ratongera zviri pamutemo mosva yekuponda kune mumwe aizviti mufundisi Paul McKenzie nevamwe vake makumi maviri nevapfumbamwe. McKenzie nevamwe vake vari kupomerwa mhosva yekukonzera rufu rwevana zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe vane mitumbi yakafukunurwa mune rimwe sango muKenya. Mitumbi yevatendi vekereke iyi inodarika mazana mana yakafukunurwa mumakomba mayenge yavigwa. McKenzie anonzi akaudza vanhu ava kuti vanofanira kutsanya kusvika vafa kuti vakurumidze kuenda kudenga nyika isati yaguma, asi iye ari kuramba mhosva iye. Pane mhosva dzakawanda dziri kutongerwa McKenzie dziri kumatare akasiyana-siyana. Rimwe dare repamusoro kana kuti Federal Court of Appeal remuguta guru reAmerica reWashington DC raramba kutambira chikumbiro chevaimbi vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump chekuti havakwanisi kuendeswa kumatare nekuti mhosva dzavari kupomerwa dzakaitika vari mutungamiri wenyika. Mhosva idzi dzinosanganisira imwe yekuti vaida kukanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere nekuda kurambira pachigaro pavakakundwa musarudzo nevaive mutungamiri wenyika vaJoe Biden muna 2020. VaTrump vari kutarisirwa kupikisa mutongo uyu. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekugadzirisa matambudziko eupfumi hwenyika anoshanda kwenguva ndefu akaita sekuti pave nemari yekunze yakawanda munyika, kuenzanisa mitengo yedhora rekuAmerica pamusika mutema nemusika wehurumende, pamwe nekuona kuti haisi kudira dhora remunyika rakawandisa mumisika yemari. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica, kunyange hazvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pamwe nebazi rezvemari vari kuti vari kutora matanho ekugadzirisa matambudziko aya. Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti mitemo mizhinji iri kudzikwa neRBZ inongoshanda kwenguva pfupi zvinoisiya isina chayagadzirisa.
Taona pamakore paitese vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ine value, but zvose hazvienderere mberi. Tinovimba ende munhu wese anovimba kuti panokwanisa kuita a long lasting solution pavachapresenta MPS president Mnangagwa vatotaura kare kuti izvi zviri kuuya.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti donzvo remitemo inodzikamisa upfumi hwenyika kana kuti monetary policy ndere kuona kuti munyika maita kugadzikana kwenguva ndefu.
So far tiri kuona monetary policy vambotraya kuita tighten it up. Taona even my interest rates makaona makwidzirwa akaita in line with inflation. Then kuderedza nyaya yemakwasi fiscal activities. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti pave nekudyidzana pakati pemonetary policy nefiscal policy. Fiscal policy kana iri kukwira yatingati expansionary, even monetary policy yakava conservative or tight, hazvibatsiri kuunza kugadzikana kwezvinhu muekonomy.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi isina kuda kudomwa nezita inoti chinofanirwa kutanga kutariswa muZimbabwe ndechekuti dhora rekuAmerica imari yekushandisa here kana kuti imari yekuchengeta.
Saka izvozvo zvinofanira kugadziriswa nemonetary policy iri kuuya. Tinofanira kutarisa nhau yemari yatinoshandisa munyika yatingati the monetary value of the money, mari yatinoshandisa munyika kuti yedu yatinoti ndeyedu yakasimba sei, inodikwa sei, vari kuiramba vari kuirambei, inotenga kupi, inotenga zvindani.
Vakawanda vanoti zvirongwa zviri kuuya nebhanga guru renyika pamwe nehurumende zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvakaita sekutengeswa kwemari yakatsigirwa negoridhe pamwe nekutengesa mari yekunze pamusika weRBZ Foreign Currency Auction Floor ndemamwe matanho asiri kuonekwa kubatsira kwawo kudzikamisa upfumi hwenyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti matanho ose ari kutorwa nehurumende pamwe nebhanga guru renyika ari kushanda, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuapa nguva chete.
Nyaya iripo ndekuti handigoni kuora mwoyo kuti hatisati tasvika sei. Tinofanira kunge tiine tarikiro tarikire tinoiwana pakuti kunze kweyewadzikano yatataurai zvimwe munyika zvinonifamba vanhu zvakanaka. Zvitoro zviwanikwa zvinowanikwa ikoko, zvivakwa zvinovakwa, zvidhuro zvenyika zviri kusumudzwa, zvimwe zvakasiyana siyana. Asi basa ravapo rekushimaira kunyaya yedzikano raiva tigona kugadziriswa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavimbisa kuti hurumende yavo iri kutora matanho ekuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi, asi senguva dzose ruzhinji runongoti tinotenda maruva tadya chakata. Munhau dzemitambo, FIFA yazivisa nhasi kuti mutambo wefainari weWorld Cup ya2026 uchatambirwa munhandare yeMetlife kuNew Jersey muAmerica nemusi wa19 Chikumi. Nyika 47 ndidzo dzichapinda mumakwikwi aya. America, Mexico neCanada ndidzo dzichatambirwa mitambo iyi kwemwedzi wose. Mutambo wekutanga uchatambirwa kuMexico. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo vachitungamira chikwata cheDMV Saints FC muno muAmerica vaBrian Musekiwa.
Chinhu chinofadza zvikuru kuvagari vemuno muAmerica kuti final ichange ichitambirwa kuNew York, New Jersey area. World Cup ichange iri kuno kuAmerica 2026 but inenge ichitambirwa munyika dzakasiyana-siyana dzakaita seCanada, Mexico neAmerica. But kuti America iriyo nyika yazosarudzwa kunge ichatambirwa final yemukombe wacho, chinhu chinofadza, chinoita kuti chive chinhu chinorangarirwa nevazhinji vachange vachakwanisa kuenda kunoona mutambo uyu.
Tombotarisa kuti iyo FIFA iri kuti zvakare yawedzera zvikwata zvichange zviri kutamba muWorld Cup iyi ya2026. Izvi zvakanakira zvikwata zvinotamba nhabvu here?
Macountries achange achinga ari kuno anenge ari 48. Zvichireva izvo kuti vanhu vachakwanisa kuona mamatches akawanda from ma 48 countries. And also since mukombe unge uri kutambirwa kumacountries akasiyana-siyana, Mexico, Canada neAmerica, saka zvinhu zvose zvinofadza, zvinoita kuti isu vaoni vemutambo uyu tinge tichinakidzwa zvikuru nemamatches akawanda kudaro. By having 48 teams mutournament, zvinoita kuti mamasters anenge ari achaenda kunyika dzavo ikoko akwanise kuexposwa paWorld Cup tournament yacho iyoyo.
Tinoona zvakare kuti Zimbabwe timu yemaWarriors irimo mumakwalifaya ekuti inogona kuzosvikawo iko kumakwikwi eWorld Cup. Munoona izvi zvichizobatsira sei?
Zvinobatsira zvikuru dati mukaona right now Zimbabwe yanga iine dambudziko rekuti vanga vakabhana maInternational matches muZimbabwe. Zvinova zvakadzorera mutambo wenhabvu shure panguva yacho yebhani. But tikada kuzoongorora mukada kuona even paAFCON tournament iri kutambwa mazuva anaya, muri kuona kuti dzimwe nyika dziri kungotora masoccer stars ayaya enyika dzavo ari kutambira mudzimwe nyika vasatombozvarirwa even imomo munyika mavo imomo. Saka seZimbabwe ndinoda kuti tikurudzire macoaches neleadership yeFIFA kuti ikwanise kuexpanda masearches avo kuti vakwanise kuongorora kuti vamwe maplayers akazorwa nemaZimbabwe parents but who are eligible kutambira Zimbabwe ari kupi, then tovaunza again kuita kuti tikwanise kuve competitive. MaZimbabweans especially vebhora vane talent, but zvinongodiwa kuti tirongeke mumba medu meZimbabwe. Tikarongeka ndinoona Zimbabwe ichikwanisa kuve one of my countries anenge aripo pa48 achauya pa2026.
Muongorori wenhau dzemitambo vachitungamira chikwata cheDMV Saints FC vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu munyadzo zvematongerwo enyika nemapisha-pisha ari mubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiya mina Standikile Muhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.